manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadzirwa kuenda kumakanda nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza dzavo. Saka tinongoramba tiri pasenzozichena ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi dzinokurumisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezcitu vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiribhemere ndikati manje ndingaridzirani kwautoshinga ndakamira padyo ipapapo ndionei umba yese yakutotapuhwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court varogers Manyangadze pamwe chete navalawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratokusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa as long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai dzakugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda vashandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nengo yakafanira. Saka iyi haizi nyaya yekutya yekuti tingatye, hatifanirwe kunge tichitya employer wedu, tofanira kunge tichitoengeja employer wedu, hatitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hoyugara wakabatira hura maoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutore dwenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri wezCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiriri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo General Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwa zvepresident inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, Vice President Florence Daruinga akatumirwa gwaro rakadaro, Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapimirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakare kechipiri utungamiri wezCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Hatina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvinota tokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvina zvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufane nzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufane nzara kumaboarding schools. Zvino hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo zCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaiyo vasingadzidzisi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilete manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro 14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva hunhu hwavo saka chejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupiwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 izvo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapaul mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndevaAlbert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916 vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu muZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya
chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita purezidendi wedu vamunangagwa pakabva vamugabe asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munodagidzwa runyararo ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal but beyond peace deal yavakaita neEritrea munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi vanhu vaiita zvehuman rights violations vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu vamwe vacho vakaritaiwa vamwe vakabviswa majudges anga ari corrupt akabviswa vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo hweproblemu yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo mapolitians vomuEthiopia even vanhu vomuAfrica saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuenderana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa
mubvunzo wekupedzisira mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica
aiwa wakakosha zvoyo because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita vaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri vaMandela vakati ini ndinongoita 4 years one term iwewe taumbeg ichitonga chiindai mberi nyika yezasafurikana nhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi izvo liberation movement but ine capacity yokuzviita renew ine capacity yeself correction ine capacity yokuti payatadzaizvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamirwe Zimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano vane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzisa nyika inekuti inde mberi.
Nyanzvi nyanzvi zvematongerwo enyika vachita dzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mhepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemhepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva tosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa mwoto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwa. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichingisa kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze. Wana wangu obva amboti gogo ngatipinda wazukuru ngatipinda mubhedhu apa takapinda mubhedhu izvo zvipikiri zvese zvaakuda kuzurwa kunga umba yakuda kudonobva tabuda panze. Saka taatiri pavharanda nguva shoma shoma tiri pavharanda ipopo titoone marata akutodonha maasibhesa kutondeswa kusvika kumaminda ende mhepo yeyo handisainamboiona mwananga. Ndiri shirikadzi ndakada kuti ndiridzemere ndikati manji ndingaridzirani. Kwautoshinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapast eight pane vamwe vakanga vazouyawo kuti asazwa noizi yaita apo ndikati umba yaenda. Saka mudarora pandikati handitombozi kuti ndinorara paiba. Izvo zvizvi mwanangu ndiri shirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi. Ukundanda kuda kuti ndichigadzirirawo tumasendi tokuti ndikatengesawo kana tubhinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroerera futi vanga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaanga ari kuda urugara waneni angada kuita makosizi acho kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndiye ndinaye panapa akanga ari kumbata zvebridging chikoro ndiye atombokwidza vamwe majoini kuti ambojoini seboti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manji kuti mhepo iyi izvo kwakarema kudai ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 gidi monya umwe akanga atomhanya kupinda mubhedhroom saka umba yake yese akabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina 1 takazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara yanga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanhu vakawanda vanonzi vakuwara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. Vamaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeet kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yayo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veami, ZRP, ZPS, nemamwe madepartments, maparastatals government, anoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaichifambira. Dambudziko ratinaro nderekuti chero takaita supplementary budget. But supplementary budget rachina ndoda kutangara approve kana minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve kana minister.
Vamaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifaniri kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhentiri vanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifaniri kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handi yakatendera ichiti inoda kukwidza marets izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zviro kuti patori nemaextra mazimari aripo ipapo ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyoyo kuti vakwanise kubhadhara mari yezese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzuro imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzuro ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vagari tiropinda murod nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwedi zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura 40 yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chava kuti gozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari. Zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvine hurumende yedu kukanzuro. Saka isu zvatotarisira zvoti ivo vekanzuro dei vataurira nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kubukozesa kuitira kuti mvura isatombodzinga zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayiwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Mwanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga doti ngati tamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochirongwa tichinga famiswe sei kuti itipe pundutso ino haisinguva yekuramba kutambira mikana iyo mishoma yawanikwa
ndinoona se vanhu wezvemachurch I think one kodzere kutaura first sema citizens sezvaro zveZimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei and ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overage into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya ye7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza tori twasanudza batirira pa7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotonzwisawo 10 years ndo shoko randagara chipotaura ndichipoto 10 years dai tamboti anoda kuita mp dzaasumudze ruoko rwake ndoda kuita mp ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa nemdc kana ndakatakurwa nezanupf kana ndakatakurwa nebato rip timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri sematauriro amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nema
vatereri ikamashoko amanzwayo ndiwo zvatinenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk asiko zvinotombotarisa nhau dzemitambo zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ecastle premier soccer league zvatarisana nemitambo yakati pavei asi ichikwanisa kuzvikudubura kubva pamusoro pegungano iri michael kariati anoti panyaya inotevera
zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa
panguva ino hapana magames angangonzi ari easy vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki ubva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa
asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri
takutikuona hangu zvakanaka asi Caps United ndona ichibudirira plus home advantage vayo inenge iri pahome plus yagara ndoiri pamusoro pelo saka ndiona kunge ichoramba ichingobudirira ichienda mberi wange hadionesimina pagame iyoyo
asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum sezvo iine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu Dynamo zvekare haina kupfavirwa nerwendo sezvo iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi kunosangana nengezi Platinum Stars iyo isingaroveke-roveke kana iri pamusha payo ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu zvekuti murairidzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apavise rwendo rwake vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari mubabha field stadium mumutambo wavo neteo 1 iyo iri kurayiridzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bosso asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds vs ZPC Kariba. Harare City vs Mushowani Stars. Shondo, Chapungu vs Herentals. Blue Chips vs Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tashka kumagumu ichirongwa chedi chanasi ndokse ya minastandikile mnaoze isi ndebele, dini Blessing Zulu.
So kuhizika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya lile theme yalo. So itheme yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi-ke organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Buya le album ngisebenzile nokhaya wamafika amahle asebenza no-KD indoda enye ebekha. Ubabulanga uThokozani ngazosebenza lo mvume lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iphupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlaladela lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Ke ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi-ke organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetheme yonale yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi
ngibuza ukuthi manje sithi empowering girls for a better tomorrow kuthoni yini ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya ngase nanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku grade 7 abaqeda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga e-school fees abakwazi ukubona ama results abo abanye abakwazi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga e-school fees so ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise e-campaign engibize ngathi lead girls to school where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for 1 year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku-grade 6 khathesi besiya ku-grade 7 2020
okwamanje-ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo
i-campaign leyo siqalise nge-Monday ngiyenze specifically for i-international geographical child and i-target yami bekuyikuraisa i-school fees for abantwana abangu-12 sengu-12 benzalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6 ama-province ona lawo bengikhangele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are leading ama-initiatives khona ngale so kuba lula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakazi esikolo but asela i-school fees i-campaign le has been running for 3 days now ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa simsupport omunye wathi ngizasupporta abangaki so ucena unanzelela ukuthi i-top yakho ibhajetheleyo you end up supporting more girls
lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini
ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabanyosisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow so weare profiling abomama every day kusasa sile-session thinesikhayele ukuthi online throughout the day sabe sithathe ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them and then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign naleyo but abantu esisebenzisana labo zikubona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week so we're going to stretch the campaign up to the end of next week
litholakala ngaphi
litholakala ku-Facebook Facebook izelani ngumantathe mlotwa abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call isebenzisa u-0783962842
lo ngumkhankaso wenza wena njengomantathe hatshi ukuthi phansi kwenhlanganiso
ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-blessing fire yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session i-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25 so imali yena leyo iza-contributa as well to i-target yethu e-school fees
wenzelwa ngaphi umdanso lo
e-Harare e-Butternut Gardens ikufirst lo Jason Moyo on the first floor kustudio kuthiwa yikibilika trust ngikhetha ke senzela khona imidaso yona leyo qalisa ngo-7:30 ekuseni kuphela ngo-9
lo ke ngunkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa ecingweni lo-Praxeges Jeremiah we-studio 7 eseHarare Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni amagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Sonke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho yikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuka agxile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo sokuathendwa abantu. Aso-secret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela isituation injalo. Amatitha ngokuya siyo ngamalumelo ukuthi ngayiholwa ngakwetitha ngendlela izinto eziningayo kathi babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe ne-issue yokuthi imali zamatitha kazithi. Ngangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele ku-athendwa abantu manje ayisithi lapha kwethu lasangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yakwena le abathi i-PFP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyili lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqedisa i-period yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapatient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-osterity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ipe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatitshi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho esipeni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesiLungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilichumi lasithupha izisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu mthetho nje usection 62 we Education Act iwakutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama languages la angu 3 isiShona isiNdebele lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wena umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Yo, athi abantwana bafundiswa isiShona. Indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesiShona after this time kulesiKhiwa. Uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngishale eHarare. Ngabe funa umuntu nami efunde isiShona efunde nje lesiNdebele lesiKhiwa konke kufanana.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi 16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona iconstitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzethethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifakele namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi iminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Live talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezenkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into eyifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GMU bonke labana abantu othamisa lochamela wesaphile nabo bani bani ebabiza futhi beyanike silungise i-GMU for the while sike simi into lezi sibe msilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemantipeleni utalengu besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto talengu bese qalisile kuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo besemkwadele besebemzondele bethi utalengu kasefuni ngami sefuna ukusondeza umnangagwa udalengu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemantipeleni ndamsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngokumdaba engoyakhinto ebeyinkulu kuye wazi ukukhitha umngalo uphawa that's why wazi walangalisana isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze babengibuza ontongogara nabomasuku olukhawu ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abana ndaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungala kho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well, angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. I am angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe, but mina ngidinga lo obona ingani ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthuthi.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kuSpice Car Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakule-Sudan kusigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula ithimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engazibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho i-service siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala and ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedlileyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshibilo obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye le-Zesquare kwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, i-Mamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Kabylie yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kusigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kwilimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizanqinyelana lele-ZPC Kariba eVengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Yada ngasemandaba. Iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mshwane Stars ngase-Ruvaru. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqinyelana lele-Triangle ngase-Luveve. Iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Tel 1 ngase-Papa Fields. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlalade likaMehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanxa nje edabuka eKZN. ungomunye wabo masikandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSathane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli lilingoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamahluka amahle, asebenza noKD indoda enye edetha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena kaThuthulane, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalati zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, or ungithinte kuye le number +27834302W6+27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Lo que umculo womdumo kaMaskandi umculi ke yena umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo sithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington. Ndikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.